The handwriting on the wall, preached January 8, 1958, in Chicago, Illinois. A Shona translation, Chinyorwa Pamadziro. Yakaparidzwa ndira 8, 1958, kuChicago, Illinois.
This being Wednesday night,
chino chiri chitatu usiku,
I promised last evening to was going to speak if the Lord would permit.
Ndakavimbisa usiku wapfuura kuti ndaizotaura kana Ishe atendera.
Tonight, on the subject of the handwriting on the wall.
Usiku wanhasi pamusoro penyaya chinyorwa pamadziro.
It's a very, or we could put weeks on the subject and then never scratch the surface.
Chinhu chaka, tingapedza mavhiki panyaya iyi tikasambobata pamusoro payo.
But I will try to outline just a little of it tonight by the help of the Holy Spirit.
Asi ndichaedza kungoratidza zvishoma zvayo usiku hwanhasi nokubatsira kwomweya mutsvene.
And now I want to read from Daniel, the 5th chapter and the 25th verse. And it reads like this.
Zvino ndinoda kuverenga kuna Daniel chitsauko cheshanu, ndima yemakumi maviri neshanu. Zvino inoti.
And this is the writing that was written, Mene, Mene, Tekel, Upharsin.
Zvino zvakanyorwa ndizvozvi, Mene, Mene, Tekel, Upharsin.
And now may the Lord add his blessings to the reading.
Zvino Ishe vawedzere maropafadzo avo pakuverengwa kwaitwa.
I wonder if our good brother, the custodian here, would just turn these bright lights out.
Handizivi kuti hama yedu yakanaka vanochengeta pano vangadzima magetsi aya anopenya here.
It's beaming right down this way. Thank you very kindly.
Ndiri ku ari kuteya kunoku. Tatenda chaizvo.
I can't see the audience.
Handisi kukwanisa kuona vanhu.
Then when I'm talking to anybody, I like to look at him in the face when I'm talking.
Zvino kana ndichitaura kunani zvake ndinoda kuona kumeso kwavo ndichitaura.
It just seems more like it's a personal contact with the people.
Zvinoratidza hanya navanhu.
Now we are trusting to our Lord tonight.
Zvino tiri kuvimba naShe wedu usiku huno.
While we just try to take my time and speak on this subject.
Ndichiedza kuti nditore nguva kutaura panyaya iyi.
I know it's a great subject.
Ndinoziva kuti inyaya huru.
And it's an evangelistic subject.
Uye imharidzo yokuvhangera.
And not one for divine healing.
Kwete yokupodzwa kwavarwere.
But it's for the greatest of divine healing.
Asi ndeyokupodzwa kunopfuura kose.
The sickest body that I know tonight is the spiritual body of our Lord Jesus on this earth.
Mutumbi unoutenda panyika wandinoziva manerano. Mutumbi pamweya waShe Jesu panyika pano.
So torn up and broke up till it really needs divine healing.
Wakapatsanuka chaizvo nokupesana chaizvo zvokuti unonyatsoda kupodzwa.
Now, our subject tonight begins in Babylon.
Zvinonyaya yedu usiku hwanhasi inotangira muBabylon.
And Babylon was first located, which it is yet, in the Shinar.
Babylon rakatanga ku kwarichiri muShinari.
And it was first called the Gate of God, Babel, Babel.
Pakutanga rainzi sora mari Babel, Babel.
And later was called Babylon, which means confusion.
Nokufamba kwenguva rikazonzi Babylon zvinoreva nyonganiso.
And Babylon appears in the first of the Bible in Genesis.
Babylon rinoonekwa pakutanga kweBhaibheri muna Genesis.
And it appears in the middle of the Bible.
Rozoonekwa pakati peBhaibheri.
And it appears in the last of the Bible. The last book, Revelation.
Rozoonekwa pakupedzisira kweBhaibheri mubhuku rokupedzisira.
And being that it's all through the Bible, it must be in existence yet today.
Zvino sezvariri muBhaibheri rose rinofanira kunge richiripo nhasi.
And also everything that is on the earth today in the way of spiritual things.
Uyezve chose chiri panyika nhasi pane zvomweya.
Such as the Spirit of God. And the spirit of the devil.
So mweya waMwari nomweya waDiabolos.
And all the cults and everything that we have today in the world they begin in Genesis.
Mapoka ezvinamato zvose nezvose zvatinazvo munyika nhasi zvakatanga muna Genesis.
Genesis means the beginning.
Genesis zvinoreva mavambo.
And all those things yet under another name and under another form.
Uye izvo zvose zviri pasi perimwe zita namamwe maitire.
But the same spirit that began in Genesis brings it out.
Asi mweya wakatanga muna Genesis ndiwo mumwe chete uri kuzviratidza.
And it's just like a tree growing.
Uye zvakangofanana nomuti uchikura.
Coming up to a head.
Kusvika paunotumbuka.
It will all come to a climax in the end.
Apo zvose zvinozosvika pakukwana kwazvo pamagumo.
For the great judgments of God.
Mukutonga kukuru kwaMwari.
For he will settle all things.
Pachazogadzirisa zvinhu zvose.
Then all that had a beginning will have an end.
Zvinhu zvose zvaiva namavambo zvichava namagumo.
Just those things which had not a beginning has no end.
Izvo chete zvakanga zvisina mavambo ndizvo zvisina magumo.
That's why the born again Christian has never an end.
Ndicho chikonzero muKristu akaberekwa patsva asina magumo.
Because he has eternal life.
Nokuti ane upenyu usingaperi.
And eternal life is a part of God's own life, for God is eternal.
Zvino upenyu usingaperi chikamu choupenyu hwaMwari pachake, nokuti Mwari anogara nokusingaperi.
And the same word, Greek word zoe, that says God's life.
Zvino inzwi rimwe chetero rinoti muchiGreek zoe rinoreva upenyu hwaMwari.
When Jesus speaks and said, I'll give unto them eternal life, that same word is used again.
Ndiro rimwe chete rakasenzeswa naJesu paakataura achiti ndinovapa upenyu usingaperi.
Therefore, a man being born again, his spirit has been changed.
Nokudaro munhu aberekwa patsva mweya wake washandurwa.
And he becomes a part of God, in so much that he is a son of God.
We anova chidimbu chaMwari sezvo ava mwanakomana waMwari.
And he's just as eternal as God is eternal.
We anorarama nokusingaperi kufanana naMwari.
Because he's a part of God by his birth, spiritual birth.
Nokuti chidimbu chaMwari nokuberekwa kwake kuberekwa pamweya.
Now, Babylon was founded by a man named Nimrod, who was the son of Ham, a very evil man.
Zvino Babiloni rakavambwa nomurume ainzi Nimrodi, aiva mwanakomana waHami, murume wakanga akaipa kwazvo.
And Babylon was once the capital of the world.
Uye Babiloni raimbova muzinda wapasi pose.
When this great city was built there,
kuta guru iri parakavakwa ikoko,
all the little cities all around it paid tribute, taxes and so forth to this great city Babylon.
Maguta madiko ose aipoteredza aibhadhara mari nemitero nezvakadaro kuguta guru iri Babiloni.
And in there, if you'll read in some of the ancient books, such as Hoseph's Two Babylons and many of the ancient histories,
uye imomo kana ukaverenga mamwe amabhuku ezvekare sera Hislop rinonzi Babiloni mbiri namabhuku mazhinji enhoroondo dzakare,
you'll find that they had all kinds of curious doctrines in there.
Unoona kuti vaiva nendudzi dzose dzedzidziso dzisingatsanangurike imomo.
They had a woman in there, I can't call her name at this time, and she would find peculiar roots and out of the earth and make gods out of them.
Maiva nomukadzi imomo anichayeuki zita rake iko zvino aichera midzi kubva muvhu achigadzira kuva vamwari.
It's believed that that was the gods that Jacob took from his father-in-law.
Zvinotendwawo kuti ndivo vamwari vakatorwa naJakobho kubva kuna tezvara wake.
Some of those gods of roots and so forth.
Vamwana mwari vemidzi nezvakadero.
Just little isms that out of them things from these cults that we see in the world today.
Zvitevedzwa zvisina maturo zvino kubva mazviri mukazobuda mapoka ezvinamato zvatinoona munyika nhasi.
If you'll notice the nature of them and the nature of these things today, it's the same nature.
Ukacherechedza maitiro acho kare namaitiro anhasi zvimwe chetezvo.
So Babylon set just in that great fertile valley there.
You know, Babylon rakanga rakavakwa mubani guru rakaorera.
And it was surrounded and irrigated by the Euphrates River and the Tigris.
Uye rakapoteredzwa nokudiridzwa norwizi rweEuphrates neTigris.
And it was a great agricultural center.
Yaiva senda nzvimbo huru yezvokurima.
And Babylon was a great city.
Iro Babylon raiva guta guru.
And it's approximately about 120 miles around the city.
Uye ringaita mamaira angakwana zana namakumi maviri kutenderera guta.
30 miles each side.
Rutivi rumwe chete ruri mamaira makumi matatu.
That would make it 120 miles around.
Kutendera mativi ose zana namakumi maviri emamaira.
They say that the streets in the city of Babylon was some 200 feet across. The walls were 80 foot thick and practically 200 feet high.
Zvinonzi nzira dzomuguta reBhabhironi dzaiva mazana maviri amafiti kufara, zvidziro zvorusvingo zvichiita makumi masere amafiti ukobvu nokureba mafiti mazana maviri.
They could run chariot races around these walls. With the chariot.
Vaikwanisa kuita mijawo yengoro dzemabhiza pamusoro pezvidziro izvi nengoro.
And the gates were made out of brass.
Magedhi akanga akagadzirwa nendarira.
And those gates then would be 200 feet across.
Uye kufara kwawo aiva mafiti mazana maviri.
And right in the center of the city set the palace. And the palace was the throne. And through the center of the city came the great river Euphrates.
Pakati peguta ndipo paiva nomuzinda nechigaro choushe. Napakati peguta ipapo paipfuura norwizi rukuru Euphrates.
If you'll notice it, it's the city of the devil.
Ukazvitarisisa iguta radiabolosi.
For it's designed after the city of God.
Nokuti mavakirwa aro aitevedzera guta ramwari.
As the river of life before the throne.
Fanana norwizi rweupenyu pamberi pechigaro chokutonga.
And in this city, they had great swinging gardens off the walls around.
Uye muguta umu, kupoteredza zvidziro zvorusvingo paiva namagadheni akavakirwa mudenga.
And it was such a great mighty nation at the time.
Uye vaiva rudzi rukuru rine simba panguva iyoyo.
Until it had whipped the known world. And all the world was paying tribute.
Zvokuti vakakunda nyika dzose dzaizikanwa panguva iyoyo. Uye nyika dzose dzaibhadhara mutero.
It had progressed further in science. And it had the latest things that science could produce.
Vanga vabudirira chaizvo muzivo yescience. Vaiva nezvitsva zvose zvaigadzirwa zvescience.
It had the latest chariots, the latest design.
Vaiva nemhando itsva dzengoro dzamabhiza, maumbirwe matsva ezvinhu.
The most powerful armors and best of metals.
Nezvombo zvakasimbisisa uye simbi dzakanakisisa.
It was an outstanding to the rest of the world.
Vakava nomukurumbira kunyika dzose.
And then inside these walls,
mukati mamasvingo awa,
where King Belteshazzar was king during the time of this event that we're speaking on tonight,
Berishazari ndiye aiva mambo panguva yatiri kutaura nezvayo usiku huno.
King Belteshazzar,
mambo Berishazari,
which the Bible says Nebuchadnezzar, which was his father.
We are known to him by Berry, Babawake, and Nebuchadnezzar.
But truly, it was his grandfather that he succeeded King Nebuchadnezzar.
As is Azirichaizo, Nebuchadnezzar, Aiva Babawake, Vakatevera Pachigaro.
And many of you remember that Nebuchadnezzar was the beginning of the Gentile kingdom. The head of gold.
Vazhinji venyu munoziva kuti Nebuchadnezzar aiva kuvamba kwoumambo hwamahedheni musoro wendarama.
And he went up into Jerusalem many, many miles away.
Zvino akaenda kuJerusarema kure kure chaizvo.
And had captured the Jews and brought them down into his kingdom.
Kundotapa majudha ndokuuya navo muumambo hwake.
And made them slaves and they use their scientists and so forth.
Ndokuvaita napwa akashanisa nyanzvi dzavo dzesainzi navakadaro.
Just like Russia did when it went into Germany.
Sezvakaita Russia payakapinda muGermany.
And that's why they got the atomic bomb and so forth. They got those German scientists.
Ndicho chikonzero vaine bhambu reatomic nezvimwewo. Vakatora nyanzvi dzesainzi dzokuGermany.
That's why they're so far advanced today. They captured them and took them back up there.
Ndicho chikonzero vakabudirira chaizvo nhasi. Vakavatapa vakaenda navo kunyika yavo.
Themselves, they didn't have it.
Ivo pachavo vakanga vasina.
But they went and got those things just like Nebuchadnezzar did the Jews.
Asi vakandotora zvinhu izvi sezvakaita Nebuchadnezzar kumaJudha.
And we find out that during this time there was a righteous man by the name of Daniel, a prophet of the Lord.
Tinoziva kuti panguva iyi mai vanomurume akarurama ainzi Daniel, muprofita washe.
Was taken in captivity at the time.
Akabatwa muutapwa panguva iyoyo.
He had served as a prince over all of the astrologers and so forth.
Aiva muchinda pamusoro pavadzidzi vezvenyeredzi. Nezvakadaro.
Then the wise man and the magi.
Nava chenjeri.
In the reign of King Nebuchadnezzar.
Munguva yekutonga kwamambo Nebuchadnezzar.
And now Belteshazzar had taken over.
Zvino Berishazari ndiye akanga ava mambo.
Belteshazzar was a wicked sort of a man. He just didn't care.
Berishazari akanga akaipa asina kana hanya.
And then all the people of Babylon with such a security as they felt they had.
No vanhu vose muBhabhironi nokuchengeteka sokwavainzwa kuti vanako.
Once inside those gates and the gates closed.
Vava mukati mamasuo magedhe apfigwa.
With 200-foot walls, 80-foot thick.
Norusvingo rwakareba mazana mavira mafiti ane hukobvu mafiti makumi masere.
Just think of how secure they must have felt in those walls.
Funga kuti vainzwa kuchengeteka zvakadini mukati mamasvingo iwayo.
But just remember this.
Asi rangarira izvi.
No matter how secure that science has made it, God will find you out when you sin.
Hazvinei kuti zivo yescience inokupa kuchengeteka kwakadini, Mwari anokuwana bedzi kana watadza.
There is only one security, and that's in Christ Jesus.
Pane kuchengeteka kumwe chete kuri muna Jesu Kristu.
Now, as they felt their great importance of being the leading nation of the world,
zvino vari kunzwa kukosha kwokuva ivo nyika yaitungamirira.
A very typical modern civilization, just like the one that we live in, this fabulous America.
Muenzaniso chaiwo wakakwana woupenyu hwamazuva ano hwatinorarama muno muAmerica ine mbiri.
And I'm kindly disturbed myself that I'm afraid we're taking the same attitude that they took.
Zvino ndinenge ndinoneseka. Ini ndinozeza kuti tiri kuita maitire avakaita.
That we feel because that we have got what we think the best scientists.
Tinodaro nokuti tinavo vatinofunga kuti ndidzo nyanzvi muzivo yescience.
And the best machine guns and the atomic bombs and the fastest planes.
Nepfuti dzisina mumwe anadzo namabhambu eatomic nendege dzinomhanya kupfuura dzose.
And we have tried being the leading nation of the world. We have somehow felt our safety without God.
Tiri rudzi runotungamirira wakakunda dzose nyika neimwe nzira tavakunzwa kuchengeteka tisina Mwari.
It's a very beautiful pattern.
Unova muenzaniso wakanaka.
And God never changes.
Uye Mwari haashanduki.
His attitude towards sin is the same today as it was then.
Maitira ake pachivi akafanana nhasi sezvaaiva kare.
And there's no hiding place down here.
Uye hapana nzvimbo yekuvanda pasi pano.
Only in Christ are you secure.
Muna Kristu chete ndimo maono chengeteka.
And in this great city, as they felt there was no way in the world for an army ever to invade that city.
Zvino muguta guru iri vachifunga kuti hapana nzira panyika yokuti hondo ipinde muguta imomo.
The great high walls and their modern equipment.
Masvingo makuru marefu, zvombo zvavo zvitsva.
And they were blocked off from the outside world.
Vakanga vakadzivirirwa kunyika dzose dzaiva kunze kweguta.
But little did they know that a wicked nation called the Medes and Persians.
Asi havana kuziva kuti rudzi rwakaipa rwava Media nava Persia.
Which are now are the Hindus of India.
Vanova nhasi vaHindu vokuIndia.
How little did they know that many miles away was digging a river bed.
Havana kuzivana paduku pose kuti mamaira mazhinji kure navo vaichera kuti rwizi Euphrates ruyerere napamwe.
To turn the Euphrates River so that they could march under the wall.
Kuti vagopinda napasi porusvingo paipfuura norwizi.
When they felt they were secured,
vari kunzwa kuchengeteka.
All the time they felt that way.
Nguva yose yavakanzwa kudaro.
If they did feel that, then they went waiting in sin.
Kana vakanzwa kudaro, vakabva vatanga kupinda muzvivi.
It seems like that when man gets to the place that he feels that he's self-sufficient, sin begins to take a hold of him.
Zvinoita sokunge kuti munhu akasvika paanonzwa kukwana pachake ega, chivi chinotanga kumubata.
The church, the nation, the individual that feels that he doesn't need any help from outside.
Rudzi, munhu, anonzwa kuti haadi rubatsiro rwavamwe.
Sin begins to reign in him. That is true.
Chivi chinotanga kumutonga ichokwadi.
And we would notice too that when people begin to feel that superior feeling, usually sin sets in and cankers them.
Zvino tinoona kuti kana vanhu vava kutanga kunzwa kuva nani kudarika vamwe, kazhinji chivi chinopinda chovaparadza.
So when they closed those doors, they thought they were safe.
Zvino pavaipfiga misuo iyi, vaifunga kuti vakachengeteka.
But God looks down from the heaven.
Asi Mwari anotarisa kubva kumatenga.
And sin is a reproach to any nation.
Uye chivi kutukwa kurudzi rupi zvarwo.
I wonder tonight, with all of our great equipment.
Ameno usiku huno, nezvombo zvikuru zvatinazvo.
And our atomic control submarine.
Nengarava dzapasi pemvura dzinofambiswa nezveatomic.
And our jet planes that fly many hundred miles per second that even a minute.
Majete edu anobhururuka mamaira mazana mazhinji panguva dikidiki second dzino kana pa minute.
Can even pass the sound barrier.
Zvichizonzwika kutinhira dzapfuura kare.
Never forget. But what your sins will find you out.
Asi usakanganwe kuti zvivi zvako zvichakuwana.
And in this time they had closed the gates.
Uye munguva iyi magedhe apfigwa.
And they thought they could just live in reverie as they wanted to. Because they were protected.
Vakafunga kuti vanogona kurarama zvisina hanya nokuti vakanga vakachengetedzwa.
They were the leading nation.
Ndivo rudzi rwaitungamirira.
All the other nations looked to them for science and for help.
Dzimwe ndudzi dzose dzaitarisa kwavari kudzidzo yescience uye norubatsiro.
And so on such a time as that, there was this king thought he would have him a great big time.
Zvino panguva yakafanana naiyeyi paiva ne uyu mambo akafunga kuti achava nenguva inofadza.
And he set a date that he was going to have a great big dance.
Akaronga zuva raaizoita mutambo mukuru wedance.
Or as I would say, a modern rock and roll. No more to it.
Kana samataurira andingaita rock and roll zvisina namaturo.
And so he set the time and he invited all the celebrity.
Saka akatora nguva ndokukoka vanoremekedzwa.
All of the soldiers and the captains.
Namasoja ose namakapten.
And all of the wives and the concubines.
Namadzimai ose namapoto.
Now a concubine is just a legal prostitute.
Zvino mukadzi wamapoto ipfambi inenge yakaroorwa.
And do you see when man feels self-sufficient that he starts wading in sin?
Uye munoona here kana munhu ava kunzwa kukwana pachake anotanga kupinda muzvivi?
And he called in the best liquors that he could find for this great rock and roll party that he was going to have.
Vakahodha hwahwa hune mbiri hwavaikwanisa kuwana kuitira mutambo rock and roll uyu wavaizoita.
He thought he was safe. He thought there was nothing could harm him because he was safe.
Aifunga kuti akachengeteka. Aifunga kuti hapana chingamukuvadza nokuti akanga akachengeteka.
And he had this great spree in one of these gardens just behind the palace.
Uyu mutambo akawitira seri kwemuzinda mune rimwe ramagadeni.
And while out there in the garden,
zvino ari imomo mugarden,
perhaps they had decorated it all up real pretty.
Pamwe vanga vanyatsogadzira nzvimbo yacho nokuinakisa.
All the tinsel hanging and got all of the showgirls and many of the women to come to entertain the soldiers.
Zvinopenya zvakasungirirwa zvichirembera. Vakakoka vasikana vose vakanaka navakadzi vazhinji vokutandadza masoja.
And their beer and their wines.
Nehwahwa hwavo newaini.
If that isn't a good modern setup of a rock and roll party today, I don't know where one would be.
Kana zvisiri izvo zvinoitwa pamitambo yanhasi, handizivi kuti zvakadai zvingazowanikwa kupi.
Exactly.
Ndizvo chaizvo.
And they got everything ready. And they were going to have a big time.
Zvino vakagadzirira zvinhu zvose vaizova nenguva yomufaro.
And no doubt but what many married women came.
Handikahadziki kuti vakadzi vazhinji vakaroorwa vakauya.
Their husbands was left at home as babysitters while they went out to have a good time.
Varume vakasiwa kumba vachirera vana, ivo vachienda kundosasana.
And vice versa, no doubt a mother walked the floor with a sick baby.
Zvimwe chetewo handikahadzike kuti amai vakasiwa vachifamba-famba mumba vachinetseka nomwana anorwara.
While a drunken husband went out to have a big time.
Murume chidhakwa aenda kumafaro.
It's just six of one and half a dozen of the other.
Mativi ose zvakanga zvakafanana.
And I can see them as they begin to drink and to have a big time.
Ndinovaona vachitanga kunwa nokuva nenguva yokufara.
And I'd imagine they really struck up the band and had the music.
Ndingafungidzira kuti bhendi raiva iro chairo nzimbo dzichiridzwa.
And the little teenagers swinging one another.
Vechidiki vachimvesana.
And the soldiers drunk, grabbing the women and throw them over their heads.
Uye masoja vakadhakwa vachimbundikira vakadzi nokuvasimudza mudenga.
And kissing them and sitting down in their chairs and hurrahing.
Uye vachivatsoda nokuvagarisa mucheya uye nokupembera.
Thinking they were safe.
Vachifunga kuti vakachengeteka.
Oh, America, the God that looked down on that drunken rock and roll party is looking on you tonight.
Oh, America, Mwari mumwe chete akatarisa pamutambo wezvidhakwa izvi werock and roll uyu akakutarisa usiku huno.
And what a time they must have been having.
Inguva yakadini yavaiva nayo.
And I can imagine this year King Belteshazzar was a modern Elvis Presley.
Ndingafungidzira kuti mambo Berishazari angafanana na Elvis Presley wanhasi.
He could do a lot of their fantastic that they had.
Aikwanisa kuita zvose zvinoshamisa zvavaiva nazvo.
And all of their carrying on and not knowing all the time that death laid at the door.
Kufara kwavo uku vasingazive nguva yose kuti rufu rwanga rwava pamukova.
So as the party got into good swing,
zvino mutambo wapinda mukunakidza.
Usually just about like a great setting of a modern Hollywood telecast.
Kufanana namaitira nhasi pamitambo yoku Hollywood.
They thought they would crack some good jokes about religion.
Vakafunga kumbosekesana vachishora kunamata.
About like an Arthur Godfrey outfit or something like that modern today.
Sa Arthur Godfrey kana zvimwe zvakadaro zvanhasi.
Or some Ernie Ford pea picker.
Kana Ernie Ford pamitambo yake.
Crack some kind of a joke about the preacher.
Kusekesa nokutaura nezvavaparidzi samukadota.
But God still looks down from heaven.
Asi Mwari achiri kutarisa kubva kudenga.
But they thought they lived in such a nation that it could not be touched.
Zvino vaifunga kuti vari kurarama munyika isina chinoitika kwairi.
But you reap what you sow.
Asi zvaunodyara ndizvo zvaunokohwa.
Just be aware of that people. Whether you are a nation or a church or an individual, you reap what you sow.
Zvisiva izvozvo vanhu, rungava rudzi kana kereke kana munhu zvake, unokohwa chaunodyara.
And while I can see this king stand up and said,
uye ndinoona mambo uya achisimuka achiti,
just a minute, girls. Let's have a good religious joke on the preacher and so forth.
Hamusoro yevasikana, ngatimbonzwa zvinosekesa zvavaparidzi kana zvakadaro.
And all the tinsel are flying and the young lady saying, whoopee, yes, I believe we'd like to hear that.
Zvinopenya zvakasungirirwa zvichirembera. Madzimai vechidiki vachiti, ehe, hongu, ndinofunga tingada kunzwa izvozvo.
And the young soldiers are carrying on like the teenagers of the day.
Masoja echidiki achiita sezvinoita vechidiki vanhasi.
For this is no more than a modern Babylon.
Nokuti izvi hazvina kusiyana neBabylon ranhasi.
I'm an American. But so did Daniel belong in Babylon at that time.
Ini ndiri muAmerica, saizvozvo Daniel aiva muBabylon panguva iyi.
But that don't excuse sin.
Asi hazvipembedzi chivi.
Said to a girl one time, are you a Christian? She said, I give you to understand I am an American.
Ndakamboti kune mumwe musikana imwe nguva, uri muKristo here? Akati ndinoda kuti unzwisise kuti ndiri womuAmerica.
I said, that don't speak nothing. Not at all.
Ndikati hazvina zvazvinoreva. Kwete.
I'm glad to be an American, but that has nothing to do to reflect Christianity. Not a thing.
Ndinofara kuva muAmerica. Asi hazvina chokuita nechikristo kana chimwe zvacho.
If we sin, we're going to pay for our sin.
Kana tikatadza, tinorangwa nokuda kwezvivi zvedu.
Just be it assured to you.
Nyatsonzwisisa izvozvo.
They had a prophet there, but they wouldn't listen.
Vaiva nomuprofita imomo, asi havaiteerera.
They had the message, but they wanted to make fun of it.
Vaiva nemaridzo. Asi vaida kuita chiseko.
If that isn't modern America, I don't know it.
Kana zvisina kufanana neAmerica yanhasi, kubva handiizive.
They got the gospel, the truth, but they like to make fun of it.
Vane evangeri nechokwadi, asi vanoda kumhura.
So they said, let us go down and get them holy roller vessels and bring them up here and have a good joke out of it.
Zvino vakati handei tinotora midziyo yavanamati. Tiuye nayo kuno tiwane chokuseka.
God doesn't permit sinners to make fun of his people.
Mwari havabvumiri vatadzi kuseka vanhu vake.
You'll pay for it someday.
Ucharangwa rimwe ramazuva.
And they go get the vessels of the Lord and bring them up into the temple.
Vakandotora midziyo yashe. Vakaiunza mutemberi.
And they're going to have a good drink out of the vessels of the Lord.
Zvino vaizonwira mumidziyo yashe.
And when they poured their Earl's 92 or Pabst Blue Ribbon into it to have a good joke out of it.
Pakadira wawo Hotel 92 kana Babs Blue Ribbon mumidziyo iyi kuti wawane chokuseka.
Oh, they tip the glasses and the vessels and begin to drink and laugh and make fun of the religion of the Lord.
Oh, vakasimudza magirazi nemidziyo vakatanga kunwa vachiseka nokumura kunamata Ishe.
They were ignorant of what they were doing.
Havaiziva zvavaiita.
And so is this nation tonight.
Ndizvo zviri munyika ino usiku huno.
Ignorant of rejecting the message of the Lord Jesus Christ in the baptism of the Holy Spirit and being born again.
Kusaziva kuti vari kuramba mharidzo yatenzi Jesu Kristo murubhapatidzo rwomweya mutsvene nokuberekwa patsva.
Though they were religious.
Kunyangwe vavana mati.
Now that drunken party of rock and rolls, they were religious.
Zvino pamutambo uyu we rock and roll kunyangwe zvavo vaiva vanamati.
Because the Bible said that they praised their gods.
Nokuti Bhaibheri rakati vakarumbidza vamwari vavo.
So you can be ever so religious and still be wrong.
Saka unogona kuva munamati asi wakatsauka.
It's right. It's not the sincerity.
Ndizvozvo hakusi kutendeka.
There is a way that seemeth right unto a man, but the end thereof is a way of death.
Pane nzira inoratidzika kumunhu seyakanaka, asi magumayo iri nzira yorufu.
So they had a great state church and a religion that they could serve.
Zvino vaiva nekereke huru yehurumende yomunyika mavo nechinamato chavaishumirwa.
And they made fun of the holy things of God.
Ndokubvamura zvinhu zvitsvene zvamwari.
That's very typical of today, making fun of the holy things of God.
Zvakafanana zvikuru nezuva ranhasi kumura zvinhu zvitsvene zvamwari.
They call the people that try to live clean and decent and upright.
Vanoti vanhu vanoedza kurarama zvakanaka, zvakadzikama, zvakarurama.
They call them old fashioned. Or holy roller, or some kind of a scandalous name.
Vanoti ndove kare kana zita rakadaro rokumhura.
And they call the gifts of the Lord that he's performing.
Vanoti zvipo zvamwari zvaanoratidza.
The working of an unclean spirit, like a fortune teller or a devil.
Kushanda kwemweya wetsvina sokushanda kwemuuki kana diabolos.
Oh, how can you escape judgment?
Oh, konga pukunyika sei kutongwa.
The blood of the martyrs call against it.
Ropa ravakaurayirwa ivhangeri rinopomera izvozvo.
If God doesn't judge this nation for its modern sin,
kana Mwari akasatonga nyika ino nokuda kwezvivi zvayo zvanhasi,
he'll have to raise up Sodom and Gomorrah and apologize to him for destroying them.
Anotozomutsa Sodoma neGomora wokumbira ruregerero pakuvaparadza.
Right.
Ndizvozvo.
We are bound for judgment.
Tiri kupinda mukutongwa.
And these great wonders that you see our blessed Savior doing.
Mashura makuru ose amunoona muponesi wedu akaropafadzwa achiita.
They are warning signs that judgment is at hand.
Zviratidzo zvokuyambira. Kuti kutongwa kwapadzo.
And she's combed this nation from side to side, from east to west, from north to south.
Uye zvakaratidza nyika ino kubva rumwe rutivi kuenda kuno rumwe rutivi, kubva kumabhazuva kuenda kumadokero, kubva kuchamhembe kuenda kumaodzanyemba.
And they spit it, laugh at it, criticize it.
Asi vanoramba vachiseka nokumura.
Write it up in their papers as nonsense.
Nokunyora mapepa nhau sezvinhu zvisina maturo.
Think of it. Modern Babylon.
Zvifungei Babylon nanhasi.
Now, while they were drinking, tipping their cups and drinking.
Zvino vari kunwa, vachirereka kapu dzavo vachinwa.
All of a sudden, when this great movie playboy by the name of Belteshazzar,
pakarepo nyanzvi yavo huru iyi yainzi Belshazzari,
was just about ready to take a drink from his cup.
akanga awa kuti achinwa mukapu yake.
His eyes seemed to bulge out as he turned and looked towards the castle.
Meso ake akanga achabuda panze pakatendeuka kutarisa mumba ya mambo.
For he saw coming from heaven the hand of a man.
Nokuti akaona kubva kudenga ruoko rwomunhu.
And it began to write up and down on the wall.
Rukatanga kunyora richikwira nokudzika pamadziro.
I want you to notice it wrote on the plaster.
Ndinoda kuti muone rwakanyora paplaster.
Now perhaps the candlesticks were setting out from their tinsel where they were having their modern rock and roll.
Zvino kuda mwenje nguva iyi yaiva kure nokwakauya kune zvakarembedzwa mudenga kwavaiitira mutambo werock and roll.
And the lights was flickering against the wall.
Chiedza chaitaima pamadziro.
God doesn't do things in a corner.
Mwari haiti zvinhu pakawanda.
It's right out under the lights where God speaks and moves.
Zviri pachena panoonekwa pane chiedza Mwari paanofamba nokutaura.
So his supernatural handwriting was on the plaster of the wall inside of them all.
Zvino chinyorwa chake chisingatsananguriki chaiva paplaster pamadziro pavaiona vose.
And the king must have saw it first.
Mambo ndiye anofanira kunge akatanga kuchiona.
This modern jokester, good radio comedian, television actor.
Iye musekesi uyu anofanana nevanhasi vanoita mutambo muwairos samukadota nomutelevision.
As he tipped the glass to drink or the cup what he had in his hands.
Paakarereka girazi kuti anwe kana kapu kana chaaiva nacho mumaoko.
His eyes bulged out and he felt all shook up.
Maziso ake akaita seachabuda akazunguzwa chaizvo.
I'd imagine he did.
Ndingafungidzire kuti akadaro.
The Bible said that his bones come loose out of joint.
Bible rinoti zvifundo zvechiuno chake zvakasununguka.
He surely was all shook up sure enough.
Chokwadi akazunguzika.
When God begins to show his signs, it's time to get shook up. Right.
Kana Mwari ava kuratidza zviratidzo zvake inguva yokuzunguzika ndizvozvo.
And as he noticed his rock and roll song made him shook up.
Zvino paaitarisa rock and roll yake yakaita kuti azunguzwe.
And then as he noticed this handwriting on the wall.
Zvino paakaona chinyorwa ichi pamadziro.
I can imagine the little missus with her lips painted about like I don't know what.
Ndinofungidzira kuti mudzimai airemekedzwa miromo yake yakapendwa zvokuti ameno.
And her hair all tinseled up and flinging around and with these drunken soldiers.
Bvudzi rakanakiswa vachimumvesa masoja akadhakwa.
Said, wonder what's the matter with the boy tonight. And as she hiccuped.
Akati hatizivi kuti chii chakanganisika nomukomana uyu usiku huno achiita munhikwi nokudhakwa.
And some young man grabbed her and said, all right, let's dance this next one together.
Zvino mumwe murume wechidiki akamudhonza akati, zvakanaka ngatitambei rumbo runoteera tose.
And the music stopped.
Napitapi ndokumira.
Oh, this great sinful nation, sometimes your rock and rolls are going to stop.
Oh, nyika ino huru nokutadza kwayo. Rimwe ramazuva rock and roll yenyu ichaguma.
If you won't listen to the voice of a preacher, you will listen to the hand of God in judgment someday.
Kana mukasateerera izvi romuparidzi, munozoteerera ruoko rwaMwari mava kutongwa rimwe zuva.
But the rock and roll will stop.
Asi rock and roll ichaguma.
Just the same as the bands did and played Near My God to Thee on the Titanic.
Sezvakangoita bhendi vakazoimba pedyo nemi Mwari wangu vari muTitanic.
Someday you're going to change that tune.
Rimwe zuva muchashandura tune iyoyo.
And the music stopped.
Zvino kuimba ndokumira.
And they noticed their jokester, their star on the television cast.
Vakaona yanji yavo yepa television.
And he was standing, his knees beating together.
Akanga amira mavhi achibvunda.
As he looked and seen this great thing taking place. Why, he says that all the walls are closed around.
Akatarisa achiona ichi chinhu chikuru chichiitika. Zvaita sei akadaro mativi ose rusvingo rwakavharwa.
I have my guard standing at the gate. My choice man.
Ndina vachengeti magadhi vangu vakamira pamusuo varume vakasanangurwa.
But you see, God don't have to come in at the gate the way you think.
Zvinoona Mwari haadi gate kupinda samafungira ako.
He comes down from glory.
Anoburuka kubva mukubwinya.
And his hand was writing on the wall.
Uye ruoko rwake ndirwo rwakanyora pamadziro.
And quickly, being in a very modern place.
Pakarepo ari munyika yakanyanya kubudirira.
The Bible said he called in all of his soothsayers.
Bible inotakadana vafemberi vake vose.
Astronomers, all the bishops.
Vanodzidza nyeredzi, mabishop ose.
The doctors and the popes and the cardinals and so forth.
Vana mazvikokota, vana papa, namakadinari, navakadaro.
And said, now I tell you, gentlemen, I've given you the privilege to preach and to do what you wanted to do.
Akati varume, ndinoda kukuudzai kuti ndakakubvumirai kuparidza nokuita zvose zvamaida kuita.
Now interpret for me that on the wall.
Zvino dudzirai zviri pachidziro izvo.
But just as it was then, so is it now. They wasn't used to the supernatural. They know nothing about it.
Asi sezvo zvakanga zviri nguva iyoyo ndizvo zvazviri nhasi. Vakanga vasina kujaira zvomweya. Havana chavaiziva nezvazvo.
They didn't know how to interpret unknown tongues.
Havaiziva kududzira ndimi dzakavanzika.
They know nothing about a heavenly language.
Havana chavaiziva pamutauro yokudenga.
And they were dumbfounded.
Vakava sembeveve.
They know nothing about it.
Havana chavaiziva nezvazvo.
And as they all stood there, remember.
Uye vose vamire ipapo, rangarira.
This is the bringing in of the Gentile kingdom.
Uku kwaiva kuamba kwa umambo hwamahedheni.
And as it come in under the supernatural, it'll go out under the supernatural.
So kutanga kwa hwakaita nesimba rezvamashura ndiko kuguma kwa huchaita.
But these bishops and cardinals and great doctors could not interpret the supernatural.
Asi mabishop aya namakadinari navana chiremba vakakurumbira vakatadza kududzira zvomweya.
They know nothing about it.
Havana chavaiziva nezvazvo.
They looked through all their books of art and they could not find nothing that would compare with that.
Vakatsvaka mabhuku avo edzidzo vakashayiwa chaifanana neizvi.
You see, spiritual things are spiritually understood.
Munoona zvomweya zvinonzwisiswa nomweya.
And then they were all disturbed. And they didn't know what to do.
Zvino vose vakanetseka vakasaziva zvokuita.
And finally, a little queen.
Zvino pakupedzisira kwakauya mambokadzi.
Remember, she wasn't at the rock and roll party.
Rangarira kuti akanga asiri pamutambo uyu wa rock and roll.
And the only way that she knew something was going on.
Nzira chete yakaziva kuti pane chiri kuitika.
Word came to her that the king was all shook up. And the party had stopped.
Shoko rakasvika kwaari richiti mambo avhundutswa uye mutambo wamira.
She would be one of the good believers.
Aigona kuva mumwe mutendi yakanaka.
And somehow or another, she had been one who had not forgotten.
Uye sezvino iwo aiva mumwe akanga asati akanganwa.
She rushed into the party and as she seen the modern jokester all shook up and all of his band.
Akamhanyira kumutambo. Pakaona musekesi uyu avhundutswa navaimbi vake vose.
She said, oh, king, live forever.
Akati, aiwa mambo, garai nokusingaperi.
But he didn't know he was dead right then.
Asi haana kuziva kuti akanga atofa ipapo.
Said, live forever.
Akati garai nokusinga peri.
I know you're all bothered about that handwriting on the wall.
Ndinoziva kuti manetseka nechinyorwa chiri pamadziro.
And I see the Pope and the bishops and the cardinals and the doctors of divinity, and none of them can read it.
Uye ndinoona papa namabishop namakardinari namadokotera edzidzo zebhaibheri pasina anokwanisa kuzviverenga.
But oh King, let me tell you something. There is a man in your kingdom that knows about supernatural.
Asaiwa mambo regai ndikuudzei chimwe chinhu. Pane munhu mumambo hwenyu anoziva nezvomweya.
Oh brother, when we see the handwriting on the wall today.
Aiwa hama, kana tichiona chinyorwa pamadziro nhasi.
But there is a man who knows about it.
Asi pane munhu anoziva nezvazvo.
You might have went to every doctor's office in the city.
Ungadai wakapfuura nomumahofisi avana chiremba vose muguta.
And they told you you've got to die, but there is a man.
Vakakuudza kuti unofa, asi pane murume.
You may have weighed in sin until your soul is as black as the smutty walls of hell.
Ungadai wakapinda muzvivi kusvikira mwoyo wako wasviba sechingai chiri pamadziro egehena.
And you're ready to commit suicide without a hope.
Wava pazgo nokuzviuraya usina tariro.
But there is a man, and his name is Jesus.
Asi pane murume zita rake ndiJesu.
He knows the supernatural, and he's in our kingdom.
Anoziva zvomweya ari muumambo hwedu.
For we are the children of his kingdom.
Nokuti tiri vana voumambo hwake.
There is a man.
Pane murume.
Said he knows the supernatural.
Akadano ziva zvomweya.
4 years ago, they found the spirit of God in him. And he had an excellent spirit.
Nokuti makore apfuura, vakaona mweya waMwari maari. Aiwa nomweya unoshamisa.
He could interpret dreams. He saw visions. And every one of them was just exactly right.
Aigona kududzira hope, aiona zviratidzo, chimwe nechimwe chiri chokwadi.
So don't be troubled, just give me a few minutes and I'll get in here.
Zvino musanetseka, ndipei maminetsi mashoma, ndinondouya naye pano.
There'll be one day you'll call on him.
Pane rimwe zuva rauchamudana.
You might not have no room for him in your house.
Ungadai usina nzvimbo yake mumba mako.
You're too busy watching television, playing cards, drinking beer, attending rock and roll parties.
Wakabatika chose uchiona televisioni nokutamba makasa nokunwa hwahwa nokuenda kumitambo ya rock and roll.
But there's one time you're going to call on him.
Asi pachaita zuva rauchamudana.
That's right.
Ndizvozvo.
And so Daniel was brought in.
Zvino Daniel akaunzwa.
And as he was brought in, a preacher of righteousness, a man of God.
Uye vari kuuya naye muparidzi wokururama, munhu waMwari.
I couldn't imagine a man of God living in such a place as that unless he had called out against it.
Handingafungi kuti munhu waMwari angararama munzvimbo yakafanana naiyoyo akasaiparidzira.
But you see, the king had paid no attention to it.
Asi munoona mambo akanga asina kuita hanya nazvo.
That's the reason he was in the condition that he was in.
Ndicho chikonzero akava muchinano chaaiva ichi.
And they brought Daniel. And he said,
vakaunza Daniel. Iye akati,
why can't your popes and doctors interpret for you?
Vana papa venyu, vana mazvikokota venyu, vadudzira chii kwamuri?
They had nothing to interpret with.
Vakanga vasina chokududzira nacho.
So then what taking place?
Zvino chii chakaitika?
Daniel said, oh Belteshazzar, you know all these things. They're not hid from you.
Daniel akati, aiwa Bherishazari, unoziva zvinhu zvose izvi, hazvina kuwanzwa kwauri.
And I say to America, I wish I could make them at this minute hear my voice.
Zvino ndinoti kuAmerica, ndinoshuva kuti dai ndaigona kuvaita kuti panguva miniti ino vanzwe inzwi rangu.
You're not ignorant to all these things.
Hapana chamusingazivi pazvinhu zvose izvi.
As the nations before has sinned and done what we have done, we are weighed in the balance and found wanting.
Senyika dzakatadza mumashure vakaita zvatakaita tayerwa mchiero tikawanikwa tisina kukwana.
What happened to France? What happened to Germany?
Chichakaitika ku France. Chichakaitika ku Germany.
What happened to the other nations who went wine, women and big time?
Chichakaitika kune dzimwe ndudzi dzakada wine vakadzi namafaro makuru.
It always comes out that way and we are not immune from judgment.
Zvinogara zvingoguma nenzira iyoyo zvino isu hatitadze kutongwa.
God is just.
Mwari wakarurama.
And he said your father, how God made him a great nation, but he forgot it.
Iye akati baba vako Mwari wakavaita rudzi rukuru asi vakazvikanganwa.
And he'd done the same things that you're doing and God turned him into a wild beast.
Zvino vakaita zvinhu zvimwe chete zvauri kuita saka Mwari wakavashandura vakava mhuka yesango.
Said you're aware of these things and then you take his holy vessels and make fun of them.
Kuti iwe unoziva zvinhu izvi asi zvino watora midziyo yake mitsvene kuita misara nayo.
Notice. He said.
Cherechedzai. Akati.
The writing has been set on the wall. And this time your kingdom is numbered.
Chinyorwa chaiswa pamadziro. Zvino mazuva ako averengwa akagumiswa.
In other words, look here, fellow, your days are numbered.
Nemamwe manzwi tarira pano muchinda. Mazuva ako averengwa.
Your kingdom is taken from you and give over to another nation.
Umambo hwako hwatorwa kubva kwauri ukapiwa kuno rumwe rudzi.
A brutal, godless nation. One that's as bad as they are.
Wakaipa moyo rudzi rusina mwari urwo rwakaipa sezvavaiva.
God makes sin fight sin.
Mwari anoita kuti chivi chirwise chivi.
I wonder today. Right at that same time, may I say first, when he was standing there watching that writing on the wall,
panguwe mwechete regai nditi kutanga pakanga akamira ipapo achiona chinyorwa ichi pamadziro.
Little did he know that right under the gates, right then, the guards had been killed.
Haana kuziva kuti pamagedhe nguva iyoyo vachengeti vakanga vatourawa.
And the soldiers were in the streets slaying the palace guards.
Uye masoja akanga atova mumigwagwa vachitouraya vachengeti vomuzinda wamambo.
They were on the steps.
Vakanga vatova pamastep.
And those women standing there away from their babies.
Zvino madzimai aya vamire ipapo kure navana vavo.
Away from their husbands.
Kure navarume vavo.
And husbands from their wives, all jumped up.
Narume kure namadzimai avo vose vakadhakwa.
Listen to some kind of a modern dance and carry on.
Vachinakidzwa nedhanzi dzvane zvimwe zvaingoitwa.
And the soldiers was on the steps and a few minutes the king would be cut down.
Asi varwi vakanga vava pamastep apamusuo maminiti mashono mamambo anenge aurawa.
All that drunken bunch of men would be cut down by an atheotic, devil-possessed nation.
Boka rose ravarume vakadhakwa iri richange raurawa norudzi risingatendi muna Mwari vakabatwa nesimba ramadhimoni.
And the women would have their clothes stripped off of them. Young girls and all and ravished in the street.
Namadzimai vaizokururwa mbatya dzavo navasikana navose vogobatwa chibharo mumigwagwa.
Then picked up by the heels and burst their heads around the walls.
Vogotakurwa vakasunamiswa vogo kutitsirwa msoro yavo pamadziro.
Chop them open after they had lived with them in lust, mad, drunken soldiers.
Vovatema-tema kuvaparadza musure mokuvatora muruchiva vachipenga masoja akadhakwa.
It was at the door, for they were weighed in the balance and found wanting.
Zvakanga zvavo pamusuo nokuti vakanga vayerwa muchiero vakawanikwa vasina kukwana.
And I wonder today, and all of our modern going on.
Zvino handizivi nhasi, mukungoenderera kwanhasi.
All the laughing and making fun of healing services.
Nokuseka kwose, nokumhura, nokunyomba kunamatirwa kwavarwere.
Laughing and making fun of the church of the living God.
Kuseka nokunyomba kereke yaMwari mupenyu.
And going on as the Bible said they would do.
Vachienderera mberi sokutaura kweBhaibheri.
Heady, high-minded. Having a form of godliness but denying the power thereof.
Vasingarangariri vanoita manyawi vanoda zvinofadza zvenyika kupfuura Mwari vano mufananidzo chete wekunamata Mwari asi vakarasa simba racho.
I wonder in this day when we think we are so secured.
Handizivi muzuva rino patinofunga kuti takachengeteka.
And all of a sudden we find out that Russia is 5 years ahead of us in science.
Zvino pakarepo toona kuti Russia yava mberi kwedu namakore mashanu mudzidzo ye science.
We've been to too many parties.
Takaenda kumaparty mazhinji.
We've weighed too much in sin.
Takapinda zvakanyanya muzvivi.
The church is so asleep, it don't care for prayer meetings no more.
Chechi yanyanya kukotsira haisisina hanya nokuungana kuminamato.
They're unconcerned.
Havasisina hanya.
They too put a voice in against the real true spirit of the living God.
Vanopikisa namazwi avo mweya chaiwo wechokwadi waMwari mupenyu.
They won't have them.
Havadi.
They're so denomination, so dressed up.
Vava denomination chairo vachizvishongedza.
They have no time for prayer meetings.
Havana nguva yokuenda kuminamato.
There are televisions and picture shows and gadding around on a drunken parties and things.
Vanenge vari kuterevision nokumifananidzo vachidzungaira nokumashabhini nezvimwe.
That's true.
Ichokwadi.
That may sound old fashioned, but it's what the nation needs today.
Zvingaita sezvingafanira mazuva akare asi ndizvo zvinodiwa nenyika nhasi.
It's too much sissing around with the gospel with rubber gloves on.
Pane kusanyatso simbarara neevangeri kwanyanyisa nokurerutsa.
It's got to be handled bare-handed by the Holy Spirit.
Shoko rinofanira kubatwa namaoko asingarerutsi nomweya mutsvene.
Truly.
Irokwazo.
Billy Graham said about a week or two ago in one of his messages.
Billy Graham akati vhiki kana mbiri dzapfuura mune imwe yemharidzo dzake.
Said this nation can become a satellite to Russia any time Russia desires.
Nyika ino inokwanisa kuva muranda weRussia nguva ipi zvayo Russia painodira.
Where we are.
Tava papi.
You buy Elvis Presley's records and stay home from church to hear We Love Susie one of these days.
Unotenga marekodi ya Elvis Presley worega kuenda kuchechi kuti unzwe tinoda Susie. Rimwe ramazuva.
You're weighed in the balance and found wanting.
Wayerwa muchiyero ukawanikwa usina kukwana.
What's happened?
Chii chakaitika?
There's a handwriting on the wall.
Pane chinyorwa pamadziro.
The Russians put up a Sputnik that we can control nothing about it 500 miles off of the earth.
MaRussia vakaisa Sputnik mudenga yatisingakwanisi kuwana zvatingaita nayo. Iri kure nenyika mamaira mazana mashanu.
And could put a half a dozen of them over the United States in the next 30 minutes.
Uye vanokwanisa kuisa zvitanhatu zvakadai pamusoro peAmerica mumaminiti makumi matatu anotevera.
And call in and say surrender or be a bunch of ashes in a few minutes.
Vagoya voti surrender kana kuti muchava dota mumaminiti mashoma anotevera.
They can do it.
Vanokwanisa kuzviita.
There is nothing that we can do to stop them.
Hapana chinhu chatingaita kuti tivamise.
It's in their hands. A bloodless, heartless, ungodly communist.
Zviri mumaoko avo makomunisti asina tsitsi kana humwari.
That's what God uses to make sin come to life.
Ndo anoshandiswa naMwari kuisa chivi pachena.
Certainly is.
Ndizvo chaizvo.
If you read the Bible, Russia's got to do that according to the revelations. Right? You prophecy teachers might differ from that. But just wait till it's over.
Ukaringa Bible Russia inofanira kuita izvozvo sezviri mubhuku razvakazarurwa.
Russia is put here for that very purpose. The Bible said so.
Russia yakaisirwa pano chikonzero ichocho. Bible rakadaro.
Now, here she is with the Sputnik.
No, pano neSputnik.
We tried to fire one the other night. We thought we was going to do just as much as they did.
Takaedza kutumira chimwe humwe usiku. Taifunga kuti tichaita zvavakaita.
Rose 3 feet off the ground and fizzled out.
Chakasimuka kubva pasi mafiti matatu ndokudonera pasi.
Too much rock and roll and sin.
Kutamba rock and roll kwakanyanya nezvivi.
We're weighed in the balance and found wanting.
Tayerwa muchiyero tikawanikwa tisina kukwana.
God be merciful.
Mwari tinzwire nyasha.
What are we going to do?
Chii chatichaita?
What would happen if they'd send those Sputniks up with those missiles and say...
Chii chaitika kana vakatumisira Sputnik nezvombo zvinoparadza vagoti, mamissiles.
Surrender or become a pile of dust in 5 minutes.
Sarendai kana kuti muchava huruva mumaminits mashanu.
Of course our government to save life would surrender.
Zvino hurumende yedu kuti ichengetedze upenyu inosarenda.
That's the only thing they could do.
Ndicho chinhu chavangaita.
Then what would happen? There's some of you Americans.
Chino chi? Chino zoitika? Kuna wamwe wenyu wa America.
All of us in here, not here, but I mean nationally speaking.
Isi tose trumuno kwete munasi? Ndiri kutaura nyika yose, nyika yedu yose.
You little smart alecks of girls that run along with your little lips painted up like some kind of a rosebud.
Imi wadiki, wanosi tuwaka mkwala wasikana wanofamba miru maeka pendu kwa sokunge rimwe oruwa re rose.
And would laugh at a preacher on the corner preaching the gospel.
Mukoseka mpariza haripanzira, chipariza evangeli.
And you little teenager that think you got more gumption and you've got intelligence to control.
Newe chidiki unofunga kuti une mano mana akawanda kufura ziwo.
What's going to happen to you, Papa, that sits home at night with Mama and watches the television while Junior's in the hot rod?
Chichaitika kwamuri baba, munogara kumba na mai muchiona television, Junior ari kumafaro.
Sister's down at the canteen somewhere and she's down there doing a rock and roll.
We sisi wari ku canteen panemo nchimbo ari kwachitamba rock and roll.
And you're watching the television and making fun of the gospel.
Imi muchiona television, no kunyomba vangeri.
What's going to happen to you, church member?
Chichaitika kwa uri iwe nengo ye kereke.
What's going to be your outcome?
Magumakasha wakadini.
You may have your name on every book or the biggest church in the city.
Ungawane shitarako pa bukurose kana kuti mukereke huru samuguta.
But unless you're under the security of the blood of the Lord Jesus,
asikunze kwakunge uri pasi pokuchengetedzwa neropa raishe Jesu,
you'll perish with those who will perish.
Uchaparara nawo vachaparara.
There's no hope for you.
Hapana tariro kwa uri.
What's going to happen?
Chichazoitika.
There's a Sputnik up there.
Sputnik irimo mudenga.
And what would happen? The nation would surrender, of course.
No chi chingaitika nyika ino sarenda hongu.
That's the only decent thing the government could do.
Ndiyo chinhu chete chakafanira chingaitwa nehurumende.
Then what happens? Wave after wave of shiploads of soldiers.
No chi chozoitika. Sai sai pamusoro pesai sai rezvikepe zvakatakura masoja.
Wave after wave of airplanes would land in this nation.
Boka neboka rendege dzichimhara munyika ino.
The women would be ravished in the streets.
Madzimai agobatwa chibharo mumigwagwa.
What would you do? It belongs to them.
Chichaungaita zviri kwavari.
Kicked out of your home, they'll take it over.
Wadzingwa mba mako waitora.
What will happen to you young girls and you young men and all of you at that time?
Chichinozoitika kwamuri imi vasikana vadiki newe jaya nemi mose panguva iyoyo.
Sin has to be paid for.
Chivi chinofanira kutongwa.
No matter what nation it is or who it does it individually, our nation.
Haizvinei kuti inyika ipi kana kuti ndiani.
It's going to be paid for. And a bunch of brutal, ungodly, whiskered-jawed, communistic soldiers would grab your wives and ravish them, your young girls.
And you'd
stand and like it. There's nothing you can do about it.
Unozomira ipapo ugozvibvuma hapana zvaungazviita.
What causes that?
Chii chinokonzera izvozvo?
Because you have listened to such stuff as these television programs on rock and roll and sin.
Nokuti makateerera kuzvinhu zvakaita sezvinobudiswa pamatelevision rock and roll nezvivi.
And some cold formal preacher not able to interpret the supernatural.
Nokumuparidzi wakatonhora. Wangowa nomufananidzo asingagoni kududzira zvomweya.
The handwriting's on the wall.
Chinyorwa chapa madziro.
Right.
Ndizvozvo.
We are weighed in the balance and found wanting.
Zvotayerwa muchiyero tikawanikwa tisina kukwana.
When could that take place?
Izvi zvingaitika rini?
Before daylight in the morning.
Zvuva risati rabuda mangwanani.
Who's going to stop it?
Yena angazozvimisa.
Try.
Zviedzei.
The Bible says it'll happen.
Bhaibheri rinoti zvichaitika.
But let me tell you, that'll never touch the church of the living God. We'll be gone by that time.
Asi regai ndikuudzei. Izvi hazvibati kereke yaMwari mupenyu. Tichange taenda panguva iyoyo.
So friend, listen. If that thing is so close and we see the handwriting on the wall.
Zvinoteerera shamwari. Kana izvi zvapadyo zvakadai uye tichiona chinyorwa pamadziro.
There's nothing can stop this thing from happening now.
Hapana chingadzivisawo izvi kuitika iko zvino.
America's been preached to, the supernatural's been done.
America yakaparidzirwa, mashura akaitwa.
And continually they wait right on over the top of it.
Asi vanoenderera mberi vachingopfuura napamusoro pazvo.
Go to a country somewhere and hold a revival and have 40 converts in a week.
Enda kune imwe nyika ugeza rumutsiriro ugovano anotendeuka makumi mana pavhiki.
You can go back in 6 weeks, you don't have 4.
Ugodzokera kwapera mavhiki matanhatu hauwani kana vanosvika vana.
The old pond has been saying dry.
Dziva raredzwa mukasara maoma.
God just has so many he's elected.
Mwari anongova nevakati vaakasanangura.
And when the last one's in, that closes the door. And it's over.
Zvino kana kwokupedzisira apinda, musuo unovharwa, zvobva zvapera.
Then there's nothing left but judgment when mercy has been spurned.
Zvino hapasisina chasara kunze kwokutongwa kana nyasha dzarambwa.
Here we are at the end of the road.
Zvino tiri pano panoperera nzira.
The supernatural's being done.
Mashura ari kuitwa.
It's been laughed at and made fun of.
Zviri kusekwa nokunyombwa.
And the last thing, God has come in his own power and his own beloved son.
Zvino chokupedzisira, Maraka uya musimba rake amene mwanakomana wake anodikanwa.
The work to his church and they say it's spiritualism or the devil.
Kuti kuzoshanda mukereke yake zvinooti ndozvomweya yetsvina kana kuti Satan.
What else can be left but judgment?
Chii chimwe chasara kunze kwokutongwa?
And here's a handwriting on the wall.
Nechinei chinyorwa pamadziro.
But if that is that toast, and any teacher knows that the church goes in the rapture before the tribulation sets in.
Zvokana izvi zvapadyo zvakadaro, uye mudzidzisi wose anoziva kuti kereke inovhutwa kutambudzika kusati kwatanga.
So if that is that close could happen before morning, what about the rapture?
Zvokana izvi zvapadyo zvakadaro, zvichigona kuitika mangwanani asati asvika kwokuvhutwa.
It's closer than that.
Kwapadyo kupfuura izvozvo.
Oh, blessed be the name of the Lord.
Oh, zita rashe ngarirumbidzwe.
The coming of the Lord is at hand.
Kuuya kwashe kwapadyo.
The writing is written, and it is written in the Bible, and we're living to see it.
Chinyorwa, chanyorwa, uye chakanyorwa mubhaibheri, uye tiri kuzviona muupenyu hwedu.
Will you, by the persuasion of my voice, receive Jesus Christ this hour?
Nokunyengetedza kwezvi rangu, haungagamuchiri here Jesu Kristo panguva ino?
Repent and be baptized, said Peter, every one of you, in the name of Jesus Christ.
Tendokai mbhabhatidzwe, ndizvo zvakataura Petro, mumwe nomumwe wenyu muzita ra Jesu Kristo.
For the remission of sins, and you shall receive the gift of the Holy Ghost.
Kuti muregererwe zvivi, muchagamuchira chipikirwa chomweya mutsvene.
For the promises to you and to your children, and to them it's far off.
Nokuti chipikirwa ichi ndechenyu navana venyu navose vari kure.
For there's not another name given under heaven among men whereby ye must be saved.
Nokuti hapana rimwe zita ratakapiwa pasi pedenga ratingaponeswa naro.
Unless you're Christ.
Kusiya kwokunge uri waKristu.
You can be Methodist, Baptist, Pentecostal, Nazarene, Catholic. You're lost until you become of Christ.
Unogona kuva muMethodist, Baptist, Pentecostal, Nazarene, Catholic, wakarashika kusvika wava waKristu.
And Christ comes into you. It's the new birth by the Holy Spirit.
Kristu achuya mauri kuberekwa patsva nomweya mutsvene.
Receive him tonight while we pray.
Mugamuchire manheru ano patava kunamata.
With your heads bowed.
Misoro yenyu yakakotamiswa.
I just wonder this. How many in here that knows if this great thing would happen?
Handizivi kuti vangani pano vanoziva kuti chinhu chikuru ichi chichaitika.
You may go to bed tonight with your wife, and in the morning she'll be gone.
Unogona kundovata manheru ano nomukadzi wako, asi mangwanani anenge atovhutwa.
You, father and mother, may kiss your little ones to sleep tonight, and tomorrow morning the little bed be empty.
Imi baba namai munogona kutsvoda vana venyu, moone kana vondovata usiku, asi mangwana mangwanani pamubhedha pavo muwana pasina aripo.
And you run down the street to find out what happened to Mrs. Jones. She's gone too.
Zvino muchamhanya muchidzika nomugwagwa kuti muone kuti chii chaitika kuna Mai Jones, naivowo vatovhutwa.
The rapture is at hand.
Kuvhutwa kwava padyo.
The Bible is plainly
given.
Bible razviisa pachena.
And in this meeting, while you have the chance,
zvino mumusangano uno iwe uchiri kukwanisa,
as men of intelligence and women of intelligence, why don't you heed to that call in your heart?
Savarume vane zivo namadzimai ane zivo wadii kudavira kudana kuri mumwoyo mako.
And say, Lord God, fill me with that eternal life.
Ugodi ishe mwari ndisadzei noupenyu usingaperu.
Because if your spirit is still an intellectual conception, you're earthbound.
Nokuti kana uchine manzwire epfungwa uchiri wenyika.
But the Spirit of God that come out of heaven comes into your heart and gives you the Holy Spirit in you.
Asi mweya waMwari unoburuka kubva kudenga, wouya mweya mako okupa mweya mutsvene.
When the tribulation comes, the Spirit, Holy Spirit, goes back to its maker and you go with it.
Kana kutambudzika kwouya mweya mutsvene unodzokera kumusiki wawo iwe unoenda nawo.
No matter how religious you are, it won't go unless there's something in there to take you.
Hazvinei kuti unonamata zvakadini, hauendi kusiyako kunge paine chimwe mauri chokukutora.
How many tonight with your heads bowed when the face of this message would raise your hands to the Christ and say,
vangani manherano misoro yakakotamiswa nokuda kwemharidzo ino vangasimudza maoko avo kuna Kristu vachiti,
God, fill me with your Holy Spirit.
Mwari, ndisadzei nomweya wenyu mutsvene.
And if you should come, I want to go with you.
Zvino kana muchizouya ndinoda kuenda nemi.
Would you raise your hands?
Mungasimudza here maoko enyu?
God bless you just all over the church.
Mwari akuropafadzei kereke yose zvayo.
Literally 200 or more hands up in the air.
Angakwana mazana maviri amaoko kana kupfuura sumudzwa mudenga.
Sinner friend, if you've never accepted Christ, would you at this time raise your hand and say, Lord Jesus, be merciful to me?
Shamwari mutadzi kana usina kumbogamuchira Kristu, ungasimudza ruoko rwako here kuti Ishe Jesu ndinzwirei nyasha.
God bless you, lady. God bless you over here. You back there.
Marakuropafadze mudzimai, marakuropafadze ine chapapa.
Someone else? Just remember me, Lord. God bless you over here, down here. The Lord be with you. Remember me, O Lord. My eyes have just been opened. I realize that maybe I professed to be a Christian for a long time. But I never know what it is to be born again. I've never received the Holy Spirit. Therefore, except the man be born again, he will in no wise enter into the kingdom. Or cannot even see the kingdom.
Nokudaro kana munhu asingaberi kukutsva, haangatongopindi muumambo kana kuti haangatongooni umambo.
Would you raise your hand and say, be merciful to me, O Holy Spirit?
Ungasimudza ruoko rwako here kuti ndinzwirei nyasha, O Mweya Mutsvene.
And when you come for the church, take me.
Kana mava kuuya kutora kereke, nditorei.
God bless you, lady. But someone else, remember me. Oh, God bless you, sir. God bless you, lady.
Mwari akuropafadze amai. Umwe zvakare ndirangarirei, oh Mari akuropafadze changamire, Mari akuropafadze mudzimai.
Remember me, oh God. God bless you here, young fella.
Ndirangarirei, oh Mari, Mari akuropafadze panapa mukomana.
God bless you over there, lady. Back there, young lady. Back in you, back there, lady.
Mari akuropafadze uko mudzimai. Mari akuropafadze kumashure uko, Mari akuropafadze.
Be merciful to me, oh God, when I see the handwritings on the wall.
Ndinzwirei nyasha, oh Mari, pandinoona chinyorwa chiri pamadziro.
I'm intelligent enough, say, to see that what has been said out of the Bible tonight.
Ndakachenjera zvakakwana kuona kuti zvataurwa kubva mubhaibheri usiku huno.
That this is a repeat of history.
Kuti kudzokorodzwa kwezvakamboitika nhoroondo.
We're at the end. There's nothing can help.
Tashika kumagumo, hapana chichabatsira.
The thing that's going to destroy the world is in the hands of sinful man.
Icho chichaparadza nyika chiri mumaoko avatadzi.
There's just a few more.
Kwasara vashoma chete.
You might be the last one that's ordained to come to Christ.
Ungangova iwe wokupedzisira akatemerwa kuuya kuna Kristu.
When that last one comes, judgment strikes.
Kana uyo wokupedzisira auya, kutonga kunobva kwatanga.
Like in one thing yet. That might be you.
Kwasara chinhu chimwe chete
Will you receive him tonight while we wait? Some 20, 30 hands has been up. Now, we have no place here to make an altar call, to bring the people to the front here, because we don't have any place.
But I'm going
to ask you, surely, be sincere and listen to the voice of warning. Be sincere and ask Christ right where you're sitting. Lord, be merciful to me, a sinner. And receive me ere I pass beyond the veil of mercy. Before I send my day of grace away, be merciful to me, Lord. And he will do it.
Nisati ndapfuura ndikadarika zuva rangu renyasha ndinzwire nyasha ishe iye achazviita.
Now pray like that while I pray with you.
Ndinamatasa izvozvo ini ndichikunamatirai.
Blessed Lord, we are standing in a terrible condition tonight.
Ishe makanaka takamira pachinano chakaipa manherano.
As we read your word and know that most any hour the radios could flash.
Tichiverenga shoko renyu tichinzwa kuti nguva ipi zvayo maradio angazivisa.
And the rock and roll bands that go to singing near my God to thee.
Uye mabendi rock and roll akatanga kuimba pedo nemishe.
But it's too late then. Judgment is struck.
Asipanenge pasisina nguva ipapo kutonga kwatanga.
Missiles are pointed at us.
Zvombo zvamamisaire.
Destruction by miles after miles, by tons after tons of earth-sweeping atomic energies and so forth that would set the whole world
afire.
And it's in the hands of sinful man. And the Bible said that that's the way it'll happen. And we see the handwriting on the wall. Oh Lord God, I'm insufficient to try to bring a message like this to a people.
Oh Ishemari.
And I feel how little I am standing here to try to handle such a subject. But will you forgive me for my part of not being able to do it? But somehow from my heart I ask you to sink the message the way you would have it into their hearts.
Asine imwe nzira kubva mumwoyo mangu ndinokumbira kuti mudyare mharidzo iyi nenzira yamunoda kuti ive mumwoyo yavo.
For I do see the hour approaching, and be merciful, God, and save each one and fill them with the Holy Spirit.
Nokuti ndinoona nguva ichiswedera zvino ivai nena shamwari muponese mumwe nomumwe.
And may they be your children, divinely wrapped in your goodness. And receive security from the Lord Jesus. For our nation is not secure. We thought we were. So did the Babylonian kingdom think so.
Taifunga utakachengeteka.
But all the time there was a wicked nation working. And there's been a wicked nation working until now we know that they're ahead of us.
Uye panga paine rudzi rwakaipa rwangaruchishanda dzamara tavakuziva kuti iko zvino vamberi pedu.
And we're at their mercy. Lord, the church is at your mercy. They will destroy, but you will take your church. Oh
Lord, take us into your care tonight.
Oh, Ishe titorei muti ise mukuchengeta kwenyu usiku huno.
And bless us for Jesus' sake. And in his name we pray. Amen.
Uye tiropafadze inokuda kwa Jesu, muzita rake tinonamata. Amen.
Just softly a minute. Be reverent. Softly and tenderly, Jesus is calling, calling for you and for me. While we're singing now, take inventory on the portal. Watching, watching for you and for me. Come home. Where? Come up. Come up higher. Ye who are weary, come home. Earnestly, tenderly, Jesus is calling, calling, oh sinner, come. Wouldn't it be a wonderful time for it to happen just now?
Zinyolo nyolo kweka nguwa, remekezai. Tichimba iye zino, fungisisai. Kupi, uya kumusoro, kuira kumusoro. Oh, ainga nguwa ya kanaka ere kutijiti keiko zino.
Oh, it's all right. Anytime he's ready, amen.
Oh, nguwa ipi zayo, sakanaka, akagadzirira. Amen.
I'm so glad to know him.
Nofara zvikuru kumuziva.
I'm so glad that this old frail body that's swiveling up here will be changed in a moment, in a twinkling of an eye.
Nofara kuti mutumbu uno usina simba uri kupera uchashandurwa kamwe kamwe mukubwaira kweziso.
I'll turn back to a young man again to live forever.
Jatokera kuva jaya zvakare ndigorarama nokusingaperi.
Oh, we'll be young there forever.
Vakuru vachava vaduku ikoko nokusingaperi.
Transformed in a moment of time.
Vasandurwa kamwe kamwe.
Immortal shall stand in his likeness.
Vachimira vasingafi muchimiro chake.
The stars and the sun that I'll shine.
Vachipenya kudarika zuva nenyeredzi.
What an opportunity. Don't turn him away.
Mukana wakadini usamuramba.
Oh, how you want him to say well done on that eternal day.
Oh, unoda kumunzwa sei achiti zvakanaka muzuva iroro risina magumo.
Don't turn the dear Savior away from your heart. Don't turn him away.
Usadzivisa mponesa nokosha kubva pamoyo wako. Usamudzinga.
Let this be the night. How many loves him with all your heart and you're ready if he should come.
Unonga uve usiku hwacho. Vangano vanomuda nomoyo wose. Uye vakagadzirira kana akauya.
Oh, how thankful.
Oh, tinotenda.
Don't you feel just like you're scoured out now inside?
Hamunzwere somakweshwa china yose mukati iko zvino.
The gospel, we are washed by the water of the word.
Evangeri, tinogezwa nemvura yeshoko.
Just reach over next to you and shake hands with somebody and say, God bless you. I just feel real good.
Moresana nomumwe kuti Mwari akuropafadze.
God bless you, pilgrim. God bless you, sister, brother.
Maragropafaze mufambi. Maragropafaze yajanze hama.
We're a wayfaring man in the road.
Tiri mare munzira.
Walking in the grand old highway. Telling everywhere I go.
Ndichifamba umugwagwa wakare. Ndichiudza kwose kwandinoenda.
I'd rather be an old-time Christian, Lord, than anything I know.
Zviri nane kwa mukristo akare ishe pane chipi zvacho chandinoziva.
Now while we are just in this moment of reverence, I believe it's just a little too late to call a prayer line.
Zvino tiri panguva yakadai yokumukudza ndinotenda kuti hapasina nguva yekuti tinamatire vanorwara.
I believe the Holy Spirit's well pleased this great number coming to Christ.
Ngati ndinotenda kuti mweya mutsvene wafadzwa vazhinji ava vachiuya kuna Kristu.
Now you find you a church right quick.
Chitsvakire church nokurumidza.
Be baptized and go into that church, a good spirit-filled church.
Babatidzwa woenda kuchechi iyoyo kereke yakanaka izere nomweya.
And there remain as long as you live.
Woramba uriko uchiri kurarama.
What is the works that Christ promised he would do?
Mabasa api akavimbiswa naKristu kuti achaita.
He said the works that I do shall you also.
Akati mabasa andinoita imi muchaitawo.
Then his presence is here.
Zvino upo hwake huri pano.
Then I know, friends, I know beyond a shadow of doubt that Jesus is here.
Zvino ndinoziva shamwari. Ndinoziva pasina kukadzika kuti Jesu ari pano.
There's a man here.
Aripo murume pano.
It's the same man that walked in Galilee.
Ndiye murume mumwe chete akafamba muGalilea.
It's the same man that redeemed you by his blood.
Ndiye murume mumwe chete akakudzikinura neropa rake.
And healed you with his stripes.
Akakuporesa namavanga ake.
And he's here to perform and to do everything he did.
Ari pano kushanda nokuita zvose zvaakamboita.
Because he is the same Lord Jesus.
Nokuti ndiye mumwe chete Ishe Jesu.
Now let us pray just a moment quietly.
Tinamatei kwakanguva chinyararire.
Just be in prayer while I'm trying to find the mind of the Holy Spirit.
Ivai mumunyengetero ndichiedza kutsvaga pfungwa yomweya mutsvene.
Oh, that beautiful music. How the people in torment tonight would love to hear that.
Zvino kuimba kwakanaka uku. Vanhu vari kugena usiku huno vangafara kunzwa zvakadai.
The people who is probably set in the seat that you're sitting tonight.
Vanhu vakambogara pachigaro chavakagara manherano.
And heard the gospel and is passed on is in torment tonight.
Vakanzwa evangeri vakapfuura norufu vari kutambudzika usiku huno.
How they love to take that seat that you're sitting in.
Vangashuva zvakadii kutora chigaro chavakagara manherano.
Too far gone now.
Asi hazvichabviri.
Lord, thou who made the heavens and earth.
Ishe imi makasika denga nenyika.
Thou who sent the blessed Lord Jesus here to the earth.
Imi makatuma Jesu akaropafadzwa pano panyika.
And in him dwelt the fullness of the Spirit.
Maari maigara kuzara kwomweya.
And thou hast said through his lips.
Makati nomuromo wake.
I am the vine, ye are the branches.
Ini muzambiringa, imi muri matavi.
The vine does not bear fruit in itself, but the branches bears the fruit.
Muzambiringa haubereki zvibereko pauri woga asi matavi ndiwo anobereka zvibereko.
I pray God that you'll manifest yourself tonight in our midst, that these people might know that the message that has just been preached that come from you.
Ndinonamata Mwari kuti muzviratidze usiku huno pakati pedu kuti vanhu havazive kuti mharidzo yaparidzwa yabva kwamuri.
That you're warning us to get ready and the last days are at hand.
Kuti muri kutiyambira kuti tigadzirire mazuva okupedzisira ava pedyo.
There may be sick people sitting here, Lord.
Pangadaro paine vanhu vanorwara vakagara muno Ishe.
Give them encouragement that they might be healed.
Vakuridzirei kuti vaporeswe.
For we ask this for God's glory.
Nokuti tinokumbira izvi kuti Mwari arumbidzwe.
Now, Lord, as we yield ourselves to you as the church of the living God.
Zvino Ishe tichizvipira kwamuri sekereke yaMwari mupenyu.
See, I suppose every hand in here went up.
Tichiona ndinofunga kuti ruoko rumwe norumwe rwasimudzwa mudenga.
And I'm going to ask you tonight, Lord, to do something special for us.
Ndinokukumbirai usiku huno Ishe kuti mutiitire chimwe chinokosha.
And grant just now that these people can yield themselves in such a way that the Holy Spirit would move through them with such faith.
Uye itai zvino kuti vanhu ava vazvipire nenzira yekuti mweya mutsvene unofamba nomavari nokutenda kukuru.
And that I might yield myself to you and you would work through your gifts and prove yourself among us.
Uye kuti ini ndizvipire kwamuri kuti imi mushande kuburikidza nezvipo zvenyu mugozviratidza pakati pedu.
That there might be strangers in our midst.
Kuti pamwe pane vaenzi pakati pedu.
We ask in Jesus' name, amen.
Tinozvikumbira muzita raJesu. Amen.
He always shows mercy before judgment.
Nokuti nguva dzose anoratidza nyasha kutonga kusati kwauya.
I'm just going to ask the ministers to remain there and pray.
Ndakumbira vaparidzi varambe vari pavari vanamate.
Let us pray.
Ngatinamatei.
And now, especially, I've been preaching.
Uye iye zvino kunyanya ndanga ndichiparidza.
I'm just going to ask maybe you people here in front or wherever you are, just begin to say this.
Ndichangokumbira vanhu vari kunomberi kana kupi zvako kwauri kutaura izvi.
The Bible says that he is a high priest that can be touched by the feeling of our infirmities.
Bible rinoti muprista mukuru anobatwa noutera hwedu.
Well then, if he is the high priest that was yesterday, he is the same today.
Zvokana aiva muprista mukuru zvino ndiye mumwe chete nhasi.
Then his same performance that he did yesterday, he will do today if he is the same.
Zvino zvaakaita zvino anoita nhasi kana ariye mumwe chete.
Is that right?
Ndizvozvo here?
So if he can be touched now, you touch him with your feeling of your infirmities and let him speak back.
Saka kana achigona kubatwa nhasi, mubate noutera hwekusakwana kwako uye urege ataure kwauri.
Just think when he stood around an audience like this.
Imbofunga paakamira paungano yakadai.
One day there was a man came up called Peter, or his name was Simon.
Rimwe zuva pakauya mumwe murume ainzi Petros kana kuti zita rake rainzi Simon.
And he said, your name is Simon. You're the son of Jonas.
Akati zita rako ndi Simon, uri mwanakomana wa Jona.
But from hereafter you'll be called Peter.
Asi kubvira iko zvino uchanzi Petros.
Who did he become? The beloved apostle.
Akazova chii? Maapostori anodikanwa.
When Philip found Nathanael and he came up.
Filipo paakawana Nathanael akauya naye.
He said, behold an Israelite in whom there is no guile.
Kristu akatarisa muIsraeri asina chaangapomerwa.
In other words, a Christian, an honest person.
Namamwe mashoko muKristu munhu akatendeka.
Said, how'd you know me, Rabbi?
Akati Rabbi mandiziva riini.
Said, before Philip called you when you were under the tree, I saw you.
Akati Filipo asati akudana uri pasi pomuti ndakuona.
The woman with the blood issue come out.
Mudzimai aibuda ropa akauya.
He looked upon the audience.
Kristu akatarisa paungano.
They thought that his works was of the devil, and they said in their heart,
vaifunga kuti mabasa ake ndea satani, vakati mumoyawo,
he is Beelzebub.
Ndi Beelzebubu.
And he perceived their thoughts. Is that right?
Akaziva pfungwa dzavo, ndizvozvo here?
He said, I do nothing till the Father shows me first.
Akati hapana chandinoita kusiya kwokuti baba vatanga vandiratidza.
And the works that I do shall you also.
Uye mabasa andinoita muchaitawo.
He has to be if he works in his church.
Zvino anofanira kuva kana achishanda mukereke yake.
Because it is his word.
Nokuti ishoko rake.
I want to ask you.
Zvino ndinoda kukubvunzai.
If in this audience at least two or three people the Lord will grant that they'll have faith enough to touch his garment.
Kana mungano ino vanhu vaviri kana vatatu Ishe vakapa kuti vave nokutenda kukubata nguo yake.
And he will return back in his spirit and perform just exactly like he did when he was here on earth.
Agodzoka mumweya wake oita zvimwe chetezvo zvaakaita achiri pano panyika.
Would all of you be satisfied to accept him as your healer?
Mose mukagutsikana here kumugamuchira somuporesi wenyu?
Would you do it? Say amen.
Mungazviite here? Itai amen.
If you would. May he grant it is my prayer.
Kana mungazviite, dai akazviita ndiwo munamato wangu.
I'd you just pray. And if you, how many sick people in here wants to be healed? Raise your hand.
Zvinonamata izvino kana muka. Vangani vanhu vanorwara muno vanoda kupodzwa? Simudzai maoko enyu.
Just everywhere. All right? Sick people, it wants to be healed.
Kose kose. Vanhu vanorwara vanoda kupodzwa.
Now, if there's anybody in this building that I don't know, no one, and I'm looking at.
Zvino kana aripo mumba muno wandi hapana wandinoziva pane vandakatarisa.
I think this is Rosella sitting here, the little girl that was the alcoholic. That was called out in the meeting somewhere, been an alcoholic, and the doctors had passed her up. When she was called by the Lord, the girl knows I never seen her or
know whatever.
And the Lord told her all about her life and her condition and told her she is going to be well.
Ishe vakamudza zvose zvoupenyu hwake nezvakanga ari nokumudza kuti aizopora.
And here she is tonight, a trophy of God's grace. Alcoholic to doctor after doctor turned her away, even Alcoholics Anonymous.
Chidakwa, kushikira chiremba na chiremba wakanga wamtaza, kunyangwe na wana mazvikokota vehwawa.
I know her, but otherwise,
ndinomuziva, asi kunze kwaizvozvo,
I'm pretty sure that this brother looking at me, sitting right here with a gray suit on, he's the brother that brings us the flowers.
Nechokwadi chokuti ihama akanditarira akagara pano apa ane suit ye gray ndiyo hama inotivigira maruva.
I believe that's right. I can't think of his name now.
Ndinotenda ndizvozvo. Handichaziva zita rawo zvino.
He was down in my house not long ago with brother Bose Schultz, brother Schultz.
Vakauya kumba kwangu nguva pfupi yapfuura nehama Bose Schultz, hama Schultz.
Outside of that, I thought I seen Brother Fred Soffman just a few moments ago somewhere in a building, but I forgot where it was at now.
Kunze kwaivavo ndinofunga ndaona hama Fred Soffman nguva shoma yapfuura munomatiri asi ndakanganwa kuti ndepapi.
However, he was, it's here somewhere.
Zvine pano pavari muno.
I don't know no one else, but God knows you all.
Hapana mumwezve wandinoziva asi Mwari anokuzivai mose.
If you just pray and ask God, test your faith.
Kana ukanamata ukakumbira Mwari, edza kutenda kwako.
Then don't no one move around. I'll be real reverent for the next few moments.
Pasa vana vanofamba-famba iko zvino, iva inokuremekedza kwenguva shoma inotevera.
Now, only believe if you will.
Zvino ingotenda ichete kana mungakwanisa.
Just as reverently as you possibly can for a few moments. Just sit quiet.
Nokuremekedza kwakanyanya sokukwanisa kwenyu kwenguva shoma. Mugare makanyarara.
Just think. Christ promised it.
Imbozvifungai, Kristu akazvivimbisa.
A little while and the world will see me no more. Yet ye shall see me.
Kunze nguva duku nyika haichazondioni, asi imi munondiona.
For I, not another, I is a personal pronoun.
Nokuti ini kwete mumwe, ini kureva kuti iye pachake.
I will be with you to the end of the world.
Ndichava nemi kusvikira kumagumo enyika.
The things that I do shall you also.
Zvinhu zvandinoita nemi muchaitawo.
Jesus Christ the same yesterday, today and forever.
Jesu Kristu mumwe chete zvino nhasi nokusingaperi.
Is that true? It's got to be true.
Ichokwadi here zvinofanira kuva chokwadi.
Well, I am very grateful to the Lord.
Zvakanaka ndinotenda Ishe.
You can raise your heads if you wish to.
Ndinga mungasimudza musoro yenyu kana muchida.
Right here at the corner, there's a lady sitting right here on the corner. It's a colored woman.
Pana apa kukona. Pano mudzimai akagara pana apa pakona. Mudzimai wechitema.
Lady, I don't know you. God does know you.
Mudzimai ndokuzivi. Mwari ndiye anokuziva.
But there's that light just above the woman now.
Asi pane chiedza pamusoro pomudzimai iko zvino.
She has, if the Lord will reveal to me what your trouble is and what you're praying about, will you believe that it's the Lord Jesus to help you?
Ane, kana Ishe akandizivisa dambudziko rako nezvauri kunamatira, mungatenda here kuti ndiye Jesu ari kukubatsirai?
You must be in trouble or something you're desiring, because there it is.
Munofanira kunge mune dambudziko kana kuti chimwe chinhu chamuri kushuva, nokuti hezvi zviri apa.
See, friends, you say, well, I don't see it. That's possible that you wouldn't see it.
Ona shamare unoti sei handizvioni zvinokwanisika kuti mungasazviona.
I'm looking right straight at it.
Ndakatarisa pachiri. Onai.
You say, well, Brother Branham, if you can see it with your senses, I can too. Oh no.
Ungati zvino hama Branham, kana mukakwanisa kuzviona nemeso enyu, ndokwanisawo zvakare. Aiwa kwete.
Paul saw that the Jesus in a form of a light, and those who were with him didn't see it.
Paulo akaona izvozvi Jesu ari mushongwe wemoto chiedza avo vaaiva navo havana kuzviona.
The Magi saw the star, the light that led them, but no one else saw it.
Vachenjeri vakaona nyeredzi chiedza chakavatungamirira asi hapana mumwe akachiona.
It's just far some, it's gifts.
Ndezvavamwe izvi zvipo.
The woman has sinus trouble, that is right.
Mudzimai anonetseka mumhino dzake, ndizvozvo.
You also have heart trouble. That's exactly right.
Uye munonzwa moyo zvakare, ndizvozvo chaizvo.
Listen, Your name is, they call you Essie.
Terera, zita rako ndi vanokudaidza kuti Essie.
Your last name is Upshire.
Zita rako rokupedzisira ndi Upshire.
You live on North Cleveland Street.
Munogara ku North Cleveland Street.
Your address is 1264. That's exactly right.
Kero yenyu ndi 1264. Ndizvo zvochaizvo.
You touched something, lady. You know you never touched me.
Wabata chimwe chinhu mudzimai, unoziva hauna kubata ini.
That girl sitting next to you there. She's praying too.
Musikana akagara padyo nemu uyo ari kunamatawo.
And she's praying for somebody else. And that's your mother.
Ari kunamatira mumwe munhu ndiye mai vake.
And she has something wrong in her lungs.
Mapapa awa haasi kuita zvakanaka.
And you're some connection with this woman here. You are her daughter-in-law.
Munenge mune ukama nomudzimai akagara pano. Uri muroora wavo.
And your name is Margaret. That's right.
Zita rako ndi Margaret. Ndizvozvo.
And you live at the same place. I see you coming and going in.
Munogara panzvimbo imwe chete. Ndinokuonai muchiuya muchipinda.
What do you think about it, sir? The next man sitting here.
Munofungaiva musoro pazvo changamire murume anoteera.
Do you believe that Jesus Christ be the Son of God? You do? If the Lord will reveal to me what your trouble is, will you accept Him? You have stomach trouble. That's right. If that's right, stand on your feet. Correctly. You're a preacher. Of course, you say he's looking at his clergy clothes. Alright, besides that, someone expects you to be a Presbyterian, but you're a Pentecostal preacher. That's right.
Zvakanaka, kunze kwaizvozvo, mwa anokufungirai kuti muri Presbyterian, asi muri muparidzi wePentecost.
Your nervousness is what made your ulcer, it's gone.
Kuvhunduka kwenyu ndiko kwakakonzera maronda mudumbu, kwaenda.
Go home and be well, brother. Amen.
Endai kumba mundopora hama. Amen.
Have faith in God. Just don't doubt.
Iwe aino kutenda muna Mwari, musaka adzika.
What do you think sitting right here?
Muri kufungei imi makagara pano?
Yes. You believe?
Hongu, unotenda here?
You believe me to be God's servant?
Munotenda kuti ndiri muranda waMwari?
Or you want something from God?
Kana kuti munoda chimwe chinhu kubva kuna Mwari?
If God will reveal to me what you want, will you believe that the supernatural is being done?
Kana Mwari akandizivisa zvamunoda, munozotenda here kuti
you believe it just exactly what Jesus would say? All your heart. You have a growth, and that growth is on your hip. That's right. And you also have stomach trouble. It's caused from a nervous condition. That's right. Your name is Eva May.
Starenyu ndi Eva May.
Redmond is your last name.
Redmond ndiro starenyu rinotevera.
You live at a street 1378 West 13th Street.
Munogara pamugwagwa 1378 West 13th Street.
That's correct.
Ndizvozvo.
That you might know that I'd be God's servant, that you're a little girl sitting there you're wanting prayer for.
Kuti muzive kuti ndiri muranda waMwari.
That little girl has hemorrhages, and they come on her when she gets excited or goes to crying real hard.
That's
thus saith the Lord. That little boy is her brother. That's right. The little boy also you want prayer for. He's bothered with constipation. And he's fell off a lot of weight just recently too, hasn't
he?
That's thus saith the Lord. The white woman sitting next to you. Seems like she's disturbed about something. Do you believe, sister? You believe God has sent His Son, Jesus Christ, to declare to the Gentile generation that he's coming soon?
Mutendere kuti Mwari akatuma mwana komana wake Jesu Kristo kuzotaura kwa Eden kuti kuya kwake kwapadzgo.
You have a gland trouble you're suffering with, and also a colon trouble, and you're nervous.
Uri kunetseka nemwandabvu uye zvakare nedambudziko roura uye unovhunduka vhunduka.
You're not from this city either. You're from Detroit.
Auvi mugutarino, unobva ku Detroit.
Your number where you live is 12134 Fendler Street.
Namba yako paunogara ndi 12134 Fendler Street.
That's right, Detroit, Michigan.
This is Detroit, Michigan.
You're not Italian. Your name is Viola. P-O-L-O-A Palomba.
Uri Mutariana. Tarako ndi Viola. P-O-L-F Palomba.
Have faith in God and receive what you ask for.
Ivano kutenda kuna Mwari ugamchire zvaunokumbira.
What do you think down in this way? Do you believe with all your heart?
Munofunga kuzasi kunoku, munotenda nemoyo wenyu wose here?
What about you, little lady sitting there? Do you believe with all your heart? Little lady on the end there.
Kwa mudzimai muduka akagarapo. Unotenda here nemoyo wako wose? Mudzimai muduka ari kumucheto uko.
Well, either one of you, it doesn't matter.
Zvakanaka chero mumwe wenyu hazvina mhosva.
What do you think? You there with next to her?
Unofunga here? Iwa garisana naye?
You believe with all your heart?
Munotenda here nemoyo wenyu wose?
Little mother sitting looking at me?
Mai makagara makanditarisa.
What do you think about it?
Munofunga here pamusoro pazvo?
You believe that the Lord Jesus would heal you of those varicose veins that you have?
Munotenda here kuti Ishe Jesu angakuporesai pachirwere chetsinga chamunacho?
You do?
Munotenda?
Maybe you'd think this, you'd believe more if I tell you your husband had ear trouble, you wouldn't even pray for her.
Pamungafunga izvi, mungatenda zvakanyanya kana ndikakuudzai kuti murume wenyu aiva nedambudziko renzeve, munoda kuti anamatirwe.
That's exactly right.
Ndizvozvo chaizvo.
Now do you believe me?
Zvino munonditenda here?
You wasn't getting it at first.
Manga musingazvigamuchiri pakutanga.
That kind of woke you up to think because you received your healing then.
Zvakumutsai kuti muzvione nokuti mawana kupora kwenyu papo.
You raise your hand next to her, lady. What do you think about it?
Masumudza ruoko rwenyu mudzimai anotevera wacho. Munofunga here pamusoro pazvo?
You believe that God would make you well?
Munoenda kuti Mwari angakuporesa here?
You will. All right. Then your arthritis will leave you.
Munotenda? Zvakanaka. Saka chirwere chenyu, arthritis, chakusiyai.
What did you think, sir? You that weighed your hands.
Mafunge changamire imi maninira maoko enyu.
You believe God would heal you through heart trouble?
Munofunga Mwari angakuporesai padambudziko renyu romoyo?
Make you well? You believe he will?
Kukupodzai? Munotenda kuti anozviita?
You sat looking at him there. You believe too?
Imi makagara makatarisa avapo. Munotendawo zvakare?
You want God? You had heart trouble too, didn't you? Yes.
Munoda Mwari maiva nedambudziko remoyo zvakare, handizvo here? Hongu.
And you had diabetes also. That's right.
Maivane chirwere cheshuga zvakare, ndizvozvo.
You believe God will make you well? Then you can have it.
Munotenda kuti Mwari akuporesa here? Saka zvigamuchirei.
Don't you believe?
Hamutende here?
Have faith in God.
Iwai nokutenda muna Mwari.
What down in here? You, sir, sitting on the end of the seat. You believe?
Chii pasi kunoku, imi changamire makagara kumucheto kwechigaro. Munotenda?
You should, you've just been healed.
Munofanira muchangoporeswa?
You had foot trouble, didn't you?
Manga mune dambudziko regumbo handizvo here?
You believe in the Lord Jesus?
Munotenda kuti Ishe Jesu?
But you're praying for somebody else now. That's your brother.
Asi muri kunamatira mumwe munhu iko zvino, mukoma wenyu.
And he's in Wisconsin.
Ari ku Wisconsin.
He just had an operation on his lungs. Half of it was taken out. That's right.
Akavhiwa zvino uno pamapapu half yawo ikabviswa. Ndizvozvo.
You believe? Then you can receive what you ask for.
Munotenda nokudaro mungagamuchira zvamakumbira.
Oh, blessed be the name of the Lord.
Aiwa, zita raIshe ngarirukudzwe.
I will praise him. I will praise him. Praise the Lamb for sinners slain. Give him glory.
away he stand.
Blessed Lord, we'll see you someday coming yonder in the heavens.
Ishe makanaka, chakuona irimwe zuva muchiuya matenga.
We know you're here now in a spiritual body. You've declared yourself perfectly to us.
Tinozva muri pano mumutumbi womweya iko zvino. Mazviratidza kwatiri.
The world cannot read that, Lord.
Igaigone kuzviona ishe.
We don't even expect them to because you said they'll not see me no more.
Hatitombotarisiri kuti ione nokuti makati havachazondioni.
But we know that you've got children that can see you.
Hatinozva kuti muna vana vanogona kukuonai.
We've got children that know you.
Tina vana vanokuzivai.
And we are thankful for it.
Tinotenda naizvozvo.
And we pray now that you'll sweep over this building with the great Holy Spirit and heal every sick person in here.
Tinonamata zvino kuti mupfuure nomuimba ino nomweya mutsvene mogopodza wose munhu anorwara muno.
Just now, get glory to yourself, Lord.
Zvino zviwanirei kukudzwa ishe.
May the people not sit in deadness, but may they rise and shine and give God praise and glory in Jesus' name.
Vanhu ngavasagara murufu, asi ngavasumuke vapenye uye vape kurumbidzwa nokubwinya kuna Mwari muzita raJesu.
If you believe him, stand to your feet and give him praise with all your heart.
Kana uchimutenda, simuka netsoka dzako umupe kurumbidzwa nomoyo wako wose.
And rejoice in the Lord Jesus, for he now heals every one of you for his great divine glory.
Ugofara muna Jesu nokuti ari kuporesa mose zvino kuti iye apiwe kubwinya kukuru.
The Lord bless you.
Mara kuropafadzei. Amen.